indictment through Zimbabwe, do you think that is a summons, kind of summonisi, yoku yaku koti, chidera, mosha, inigea iswaneda. So, apa grand jury, isangano, rema citizen, aninga ka mandate in terms of the law, ku investigate nyaya, vachiwona kuti nyaya, ya aninga waka pirwa, na prosecutor kuti ino kwanisa here, kuti itongeke. Saka pana nyaya wa Trump, inyaya kuti grand jury, yaka wona kuti wa Trump, vane nyaya, yanufa wa wachi answer ende, wanufa wa wachi zo ya kukoti wachi, unikuwa kuti watongwa.
Inyaya yei ya waru kupomerwa?
Wa Trump wa ninyaya zaka wanda za waru kupomerwa. Mapepa achu wa kutara utuwa Trump wa ninyaya zinukwanda kusika 30. But inyaya chaye chaye yaka konderesa izi. Inyaya yoku badara umwe umukazi aemboi itaze mafirime echikuru kuti anyarare inonzi pachungu hash money. Saka iyo yo. Nyaya yo ndo ya ikisa kutipai tezi mwenyaya za kuchibuda zinokwanza kuita 30 zirukunzi wa Trump wanufa wachi uya wachidera.
Tinoona ivo wa Trump vari kuti ivo mutungamiri wenyika ya Amerika wa Joe Biden ndo vari kuita kuti izvizviitike kuti ivo wa Trump va viringidzwe panyaya yavo ya vari kuda kuzokwikwidza zvakare semutungamiri wenyika. Munoona sei izvi?
Aya ndoona senge kuda mafungira avo wa Trump sezvo vava ive mutungamiri wenyika and vakambokwikwidzawo na Biden vari mudemocrat iwo vari murepublican. And mashoko akadai so mashoko atinoziva kuti anogara achingotaurika especially kana dziri nyaya dzepolitics. But inyaya iyi yane nguva ichiinvestigatewa nema prosecutor eku New York Manhattan. Inyaya ya yakatanga kuinvestigatewa muna 2016 ivo vaBiden vasati vambopinda even picture. Kana yazoenda pamberi pe grand jury zvese zvakutorewa kuti zvazvemutemo pasina nyaya enyaya yakatoraswa kudhara.
Tingaonawo zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvakadai so I think tichiri kumasure kwenguva especially kana tiri kuZimbabwe. Nokuti izvi zvakadai so zvinotaridza kuti matare anoshanda kunyika dzakaita seAmerica kunoku. Apa ndopa patinoona yatinoti independence ye judiciary. Nokuti uyu aimboye mutungamiri wenyika aitorana even iwo madepartments yaya akuchimutonga iko zvino. Saka zvinotaridza kuti hapana chatingati chingasoreke panyaya iyi. Ende zvinhu zvokuti kana tichiona nyika dzakaita seZimbabwe zvinhu zvofa kwezvi wonekwa zvichidzidzwa kuti nangwe uri mutungamiri wenyika kana uri ani zvake anenge achishandira muhurumende unokwanisa kubatwa nenyaya kana wakavhiringidza mafambiro ezvinhu nangwe wanga uri president even before our president.